Vachamisavatawa ishapo vaenda kwa wakanyoresa kuzovota vari kukuwadzana 2 primary school kunotarisa kuti zita ravo ririmo here mugwaro revavhoti.
Unoziziva kuti kamushoko munonzi zvakanyorwa rikadzimwa. Itsika yekuti kana anenge aita zvunhu zvinonyorwa zvichidzimwa kunyanya nyanya medu kuno muzeki nerumborworwo. Saka ndati pamwe unogona kunge wakadzimwawo asi ndatenda kuti hapa ndauya zita rangu richimo. Asi nevamwe vasina kutarisa rakanyorwa rikadii rikadzimwa. Saka shoko rondopa kunyika nderokuti kune vadzimi uyai mutarise mazita enyu.
Vachamisa vatiwo tarisiro yavo ndeyekuti dambudziko revane mazita ari kushayikwa mugwaro revavhoti rigadziriswe kuitira kuti munhu wese avhote panozosvika nguva yesarudzo. Mutungamiriri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party vaurayai Zembe vati kunyange zvazvo vakawana zita ravo ririmo mugwaro revavhoti havazivi kuti musi wesarudzo vachawana riripo here, vachishora kwavati kusabudiswa pachena kwegwaro rese revavhoti.
Asi hazvina chiimbo chekuti musi wacho wokushara ndinenge ndirimo mumagwaro acho, nokuti gwaro ravavhoti zvino rese riri kuitwa chifatirwa harisi kupiwa vanhu.
Mutauriri webato reMDCT vaWitness Dube vati vatsigiri vavo vari kunoongorora gwaro revavhoti vaine kunyunyuta.
Ruzhinji ravo ruri kuenda kunotarisa mazita havasi kuwana mufaro ikoko nekuti mazita mamwe amupashiftiwa kuendeswa kunzvimbo vasati vambovhotera. Zvinoita kuti tinge tichitaura zvekare kuti ndo nyaya yatanga takaendesa kumatare kuconstitutional court nekuhigh court.
Vadhuve vati sebato vanoda kuti gwaro rekutarwa kwemiganhu rigadziriswe kusati kwambotaurwa zvekuti sarudzo dzinoitwa rini. Vachamisa vatiwo pavanopinda pachigaro hurumende yavo ichagadzirisawo nyaya yekuti vanhu vakwanise kuongorora gwaro revavhoti vachishandisa uminzha hwechizvino zvino.
Zvinoda kuti tichifamba tiende pauchapupu hwema platforms akakura nekuti vanhu vanongocheka online pano kuuya tichiita zvemudungwe tichiuya panzvimbo tichinowa kuona mazita zvakasara kumashure. Asi ndoka zvinozouyawo pahurumende itsva yatiri kuuya nayo panopfuurwa muna Augusta.
Vashorawo kwavati kusataurwa kwezuva richaitwa sarudzo vachiti zuva rinofanirwa kutaurwa kuti vanhu vaite gadziriro.
Ingaiti nyaya yekuti 2 months 3 months hatisati aenda kuelection vanhu havasi kuziva date remaelection. Vanhu vari kungofembera fembera kunana Kenya vanotoziva 2027 musi wakati muna August kune maelection. Ndo zvinoitwa kunharaunda nekunzvimbo dzaane gutsa ruzhinjiya vapamusoro. Tofanira kugadzira bumbiro redu remutemo tichinje mutemo uyu kuitira kuti vanhu vazive mwedzi kana kuti nguva mavhiki anofanira kunge achiitwa sarudzo.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaive vakatarisirwa nezuro kuzivisa nezvezuva resarudzo sezvavakavimbisa kubhinga nemusi womugovera asi zvazvina kuzoitika. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba asi mune mamwe mapepanhau vacharamba vangoti zuva irichaziviswa munguva inotevera. Vachamisa vanyunyutawo nezvesangano rakazvimiririra reForever Society Zimbabwe kana kuti FAS iro rinotyidzana nebato reZANU-PF ravati riri kukanganisa mashandiro ekomishini inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reFAS panyaya iyi uyewo tatadza kubata sechigaro weZeta Mai Priscilla Chigumba kanawo mutevedzeri wavo vaRodney Kiwa pamwe nemukuru anoona nezvesarudzo mukomishini iyi vaUtoile Sligwana sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisingadairwe. Mune imwewo nyaya vaZembe vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti vachazenge vachitsigira utungamiriri wavachamisa musarudzo dziri kutarisirwa muna nyamavhuvhu idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.